Shambho, Swayambho. Shiva Shambho, Swayambho. Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhava Sagara Taraka. Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhava Sagara Taraka. Bho Shambho Shiva Shambho Swayambho. Shambho Shiva Shambho.
Shambho